Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, October 28, 2019. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the way forward following public protests over sanctions imposed on some ZANU-PF officials by the West.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter-wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. Please visit us on www.voashona.com and www.voandebele.com right now.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about what needs to be done for the West to remove targeted sanctions imposed on some ZANU-PF officials.
Assistant Secretary for the United States Department of State's Bureau on African Affairs, Tiganagi, says a lot still needs to be done for the targeted sanctions to be removed. Nagi says the United States, along with the international community, wants the Zimbabwean government to demonstrate clear commitment to and implementing of true political and economic reforms to adhere to its own constitution.
Nagi further says this means immediately ending state sanctioned violence against Zimbabweans, implementing laws to govern and govern free and fair elections, respect for human rights and freedom of expression, implementing a transparent land reform, and prosecuting those who participate in corruption and perpetuate rent-seeking behavior. He says all this would send a strong signal to the international community that Zimbabwe is ready to turn a page on its past.
But ZANU-PF says indications are that America is not becoming more hostile to President Emmerson Mnangagwa's government as it imposed targeted sanctions on State Security Minister Owen Ncube as the country was staging anti-sanctions protests in conjunction with the Southern African Development Community.
Before we proceed, here is a quick reflection of what happened on Friday during the anti-sanctions protests and some public reactions. Dakota Lekwete was among the protesters in South Africa.
Indaba yetu kubana ukuhlonipha idecision yetu ye African Union yesadek yokuthi European Union, American government and the government of Britain mabaphelise ama sanctions abayenzile abezimbabwe, because nama sanctions aqale ngendaba yokuthi ubaba uMugabe bebafuna ubaba uMugabe akekho manje siyacela njengabantu basesouth nasemzantsi afrika ukuthi nama sanctions makaphelisiwe abantu bazimbabwe bayazi ukuthi baphile kakhulu ngoba khona manje abantu basezimbabwe bayahlupheka ngenxa yama sanctions.
That is Dakota Lekwete in South Africa. He's saying that people are actually suffering because of the sanctions. In Bulawayo, we've got Maluba Mhlaba, who was not a happy person altogether about the protests. We are trying to get the video.
Ukutshengisela lokhu ngoba laba bakufunayo ukutshengisela, mina ngitshengiselani ngoba thina sithe nxa besifuna ukuthi siyetshengisela ngokuthi izinto ziyadula kwathiwa kakuvunyelwa ukutshengiselwa. Kathe siloko sokuthiwa kuyatshengiselwa ngenxa yokuthi kufunwa ngubani. So mina I'm not part of that. Lokhu antis to benefit bona abayibo abaphambanisayo. Ama-sanctions lawa kuthiwa kulama-sanctions alube laba abantu bayaqondisa izigwegwe zabo. I'm born to Velegule sanction in the first place.
That is Bulawayo resident Maluba Mhlaba, who is saying that he didn't participate in the anti-sanctions protest because those people who are targeted have got some issues with the Americans, with the UK and others, and they should do the right thing. And then we've got Finance Minister Mthuli Ncube, who was also there in Harare.
Instead, only if it's a country is deemed to be under sanction, whether targeted or not, it just becomes a cloud, and then those who may wish to invest shy away. So we are also, you know, not receiving certain foreign direct investment because of the label of sanctions. So you can see how it's impacting, and I could go on and on and on. But clearly the impact is economic. It is deprived of jobs and of job creation opportunities and growth opportunities.
That is Finance Minister Mthuli Ncube. He was there at the National Sports Stadium where people were gathered to stage the anti-protest campaign. And then what's next after the protest? Amid tense relations between Zimbabwe and USA. Marvelous.
Yes, join in the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we're also live streaming this show on all our Facebook pages, so visit us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 right now and give us your view. You can leave your number and we'll call you right back.
Yes, urikandaba ke nxa sijawudaba lolu siyabona ukuthi lamhla sikhangela khonoku ke umkankaso wokuthi kwesule ezithezo zenoto ezafakelwa abanye abantu abakubandla leZANU PF. Kuthiwa ke bephula ilungelo likaZulu njalo benza konke okungalunganga kwele Zimbabwe, okunje njalo bathi phela kulokukhohlakala okumangalisayo kwele Zimbabwe ngakuyaphela ngakuyalungiswa. Sibonile nje uTilbo Negi, yena okhona ngale ke kuDepartment of State okhangelane lokwenzakala kuzwekazi leAfrika, singathi umsekeli wakhe lowo okhangele khona ngale, esithi phela ukuthi kukhitshwe kumbe kwesule izithezo lezi kumele kulungiswe into zokhetho, kumele kulungiswe inkohlakali, kumele kulungiswe konke ke into ezingani ziyahlupha zingakesulwa lezo zijeziso. So ke Chinese sibona ukuthi siyangaphonda balolo. Ye, kunjalo ke mavela.
Aiwako neyao vachango bva kupinda muchirongwa tinokuchingamidza inhasi. Tiri kutarisa isu, tiri kumbozeya kuti kuratidzira kwakaitwa iko munyika nemusi wechishanu kwekuti zvirango zvakatemerwa mamwe makurukota uyezve vamwe veZANU PF kuti masanctions abviswe. Kwakashanda here, nekuti tinoona kuti mushure mekunge kuratidzira iku kuchingopera takaona America, hurumende yeAmerica ichiti iyo yanga yakuisa vamwe zvakare pamasanctions ipapa, yakatemera zvirango kune vamwe makurukota ehurumende. Saka toda kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zviri kuitika izvi. Regai timbonzwa vamatema danda vachitaura ivo nemusi woyo wechishanu pavanga vari pakuratidzira kuti kuratidzira kwakakosha sei kwavari ivo neZANU PF. Regai tinzwe kuti vakati chii.
Zuva ranhasi izvo rakakosha zvakadii kumhuri yeZimbabwe?
Rakakosha pakuti mhuri yeZimbabwe iri kuita statement yekuti masanctions and I think the message is clear. People have come, they are still coming. Zasara ku Britain, America and European Union kuti vano respecta here zvido zvevanhu veZimbabwe, zvido zveSadak, zvido zveAfrica.
Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vamatema danda veZANU PF vanga vari kutaura ivo vari ku National Sports Stadium uko kusina kunyanyoya vanhu vakawanda nemusi wechishanu. Asi kune dzimwe nzvimbo takaona zvakare bato reMDC rinopikisa imo muno muAmerica richiratidzirawo nemusi weMugovera, musi weSaturday, vachiti ivo vanga vasiri kufara nenyaya iyoyi yekuti dzimwe nyika dzemuSadak dzanga dziri kuendera mberi dzichibatana neZimbabwe pakukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Gaitone zvanga zviri kuitika imo muno muWashington. Aiwa, apo tirikuona isu dzimwe nengo dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vemuno muAmerica US branch vachiwanikwa ivo vakawanikwa vachiratidzira vachibva pamuzinda weZimbabwe imo muno muWashington DC vachienda kumuzinda weTanzania uko vakanga vari kuti ivo havasi kufara nekuti SADC yanga yakatsigira Zimbabwe munyaya iyoyi yekuratidzira. Saka ndo zvatiri kutaura ipo pano, uyezve kana muchida kuti tikufonerei nyorai nhamba dzenyu. Tiri kutiona pane vamwe vanyora nhamba dzavo pano apa pana na Richard Mukaro arikuti muri seiko Studio 7 aiwati wadi len more DG uyeje munoziya zvokuita ibvai mawanikwa muchidzvanya bataniro rakanzi share kuitira kuti tikakufonerai mukapinda muchirongwa hamane shamwari dzenyu dzinobva dzakunzwai Tabitha Manyoni ari pananzi muri seiko muri yeZimbabwe isu bo asi kupisa kuno kwanyanya ndiri muno muzimu saka aiwanyora ipo pano tigotaura tichionesana kuti muri kuona seiko zviri kuitika nyaya iyoyi yemasanctions munoona achizobva here nokuti tinoona America iri kuramba ichitsinira iyo kuti Zimbabwe inofanira kuremekedza bumbiro remutemo wenyika uyezve varegedze ivo hurumende kuti vapunyikidze vachiwanikwa ivo vachishungurudza vanhu saka ndo zvimwe zviri kuitika panasi ndiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu wekutanga tina vatawanda dzvokora veMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa tinokuchingamidzai pachirongwa vadzvokora
Magadi Tete Marvelous, Magadi muri Zimbabwe yakateerera.
Aiwa tiri wadi, mugatisana nguro here, tinoona kuti mimi mamuine kuratidzira kwa mamuina ko imo munomu Washington. Tichiona kuti Zanu PF yakaratidzirwa ku Harare nekune dzimwe nzvimbo. Titaure kuti zvakakosha sei kuti muwanikwe muchipinda pakuratidzira ikoko.
Regai nditange nekutenda muri Zimbabwe yakwese vakateerera, vese ratidza munangagwa kuti haachabiwa ndonga akambenga achibiwa nekuregedza kuenda kunomacha kwavanga wanzwawo yekuzomacha kumacha nhando pakada kutenda muri yeZimbabwe vakaratidza nyika yese kuti murume uyu hadiwe nevanhu haanambobvira adiwa nevanhu uye haachabiwa nevanhu zvakare saka ndinovatenda nekusaenda kwavakaita ikoko makaona mese kuti ground ranga rakashama musina kana munhu ndozvinotoratidza izvozvo kuti munhu uyu haana vanhu vanomuda haana kumbobvira adiwa zvachose ndochiuyawo kuno ndoda kutenda mhuri yeZimbabwe yakauya kuno kuWashington DC tikanoratidzira paZimbabwean Embassy tikazoenda zvakare kumuzinda wetanzania takaenda kumuzinda wetanzania nekuti ndokuna vamugufuli pre vanove chairman weSADC tichida kuvaratidza kuti ko sei muri ku supporta vanhu vari kuuraya vanhu vari kuponda vanhu vari kutambudza vanhu muZimbabwe musingasapote vana veZimbabwe tangana tisingaratidzire kuti masanctions asabviswe bodo tinoda kunyatsotipa patsanure ipapo isairatidzira kune SADC kuti ko SADC sei muri kutarisa rutivi vana veZimbabwe vachitambudzwa vachiurayiwa vachipondwa vachisungwa zuva nezuva vasina kana chekudya magetsi mvura zvese izvozvo hamusi kuzviona here maakungonosapota vanhu ivavo matii mamira nevana veZimbabwe vari kutambura tapedza izvozvo tochizoenda panyaya yezvirango zveupfumi
aiwa batei zvenyu makadaro saka pane zvinyorwa here kana zvii zvamakasiya ikoko kuembasi yetanzania
takanyora statement tinayo tinokutumidzirai yakatoendeswa kare kuSADC ikaendeswa kuna vamugufuli izvozvi musunhasi unoyu vamutama chairman wedu weDMV vatoendesa tsamba imwe hard copy yatoti hard copy yekuti vabva vayatoona kuti ndotsamba yatakanyora iyi yatakaisa paemail vanga vanga vaine imwe tsamba zvakare yatiri kuda kuti tigare pasi navo maambassadors ese ari munomu emusouthern africa tichada kugara navo pasi tichitaura navo tichivakurukurira kubva kukwatiri isusu vana veZimbabwe vari kushungurudzwa nehurumende yavamunangagwa
Maybe in English, if you can just tell us, you've just told us that you were here as MDC led by Nelson Chamisa protesting at the Zimbabwean embassy and then you moved to the Tanzanian embassy. And you said something is going to be happening today. What exactly were you trying to achieve by your protest and what's happening today?
What is happening today is we wrote a letter, we wrote a statement that was highlighting everything that is going on in Zimbabwe, the atrocities that are being committed by the Mnangagwa government against the Zimbabwean people. We recorded everything. We sent in with some hyperlinks so that they can see the brutality that is being perpetrated against the Zimbabwean people. So that letter was already sent by email, but our chairman for DMV, Mr. Mutama, who also deliver a hard copy to the ambassador And then together with that statement, there is also a letter that we wrote where we are asking the ambassadors, including the Tanzanian ambassador and other ambassadors from Southern African countries, that they meet with us. The idea is to actually have a town hall-like meeting where all Zimbabweans in America are called, and then the ambassadors come and have a discussion with us. That will also give us, you know, time to explain to them the real situation that is going on in Zimbabwe, our side of the story, the people's side of the story, not Mnangagwa or ZANU-PF side of the story.
And why the Tanzanian embassy?
Tanzanian embassy, because the chairman for the current chairman for SADC is the president of Tanzania, President Magufuli.
Mm-hmm.
So we know if we can approach him, he may be able to listen to us and understand our concerns.
Mm-hmm. And we also saw the United States slapping some more sanctions actually on the Zimbabwean government by putting Minister Owen Ncube on the sanctions list. What's your comment on that?
That's what we have been saying, that the American ambassador, the American America as a country, doesn't listen to what the Mnangagwa or SADC say. They are a sovereign country. They make their own sovereign decisions based on what they are seeing on the ground. We all know that Owen Ncube, or Muda, as he is popularly known in Kwekwe, he is the one who has been behind all the abductions that have been going on in Zimbabwe. All the beatings against Zimbabwean citizens have been orchestrated and championed by Owen Ncube. And they see that. And they, when they see that, they take action. It has nothing to do with the MDC. It has nothing to do with any of us here. The Zimbabwean, the American government are in Zimbabwe. They are on the ground. They see what is happening. But what is important to note now is that Owen Ncube has been placed on sanctions. So how does that affect the Zimbabwean people? How mm-hmm. does that affect the Zimbabwean economy? The sanctions against Owen Muda are personal. They are targeted towards him. They are not going to affect Zimbabweans in any way. And we urge them to continue to look at those people who are helping the Zimbabwean government by beating up or abducting ordinary Zimbabweans to be put on such sanctions.
Thank you very much, Gibbs.
Yes, we've got another guest, and that is Mr. Believe Gaule of ZANU-PF. He's a former senator for Cholocho constituency. Baba Gaule, welcome to the program.
Yes,
so thank you so much. Ngasikhangela ke Baba Gaule ngesindebe lokuqala. Abantu batshengisele emgwaqweni lapha. Sibonile sibili la kumabona kude e-stadium kade kutshaya umoya. Kodwa lapho ke kube sokusiba lobaba okuthiwa nguTilbo Negi owe-United States lapha ke kurhulumente. Uthi khona babonile konke okwenzakeleyo njalo bayabona konke okwenzakale eZimbabwe. Ngakho ke bathi ilizwe leZimbabwe kungani kuyengwa abantu, abantu batshelwa amanga ngokuthi ama-sanctions lawa ahamba njani. Njalo bathi lungisani konke okumele kulungiswe ukwenza ithi izithe zona ezizesulwe. Kambe ungabatshela usithini khonapho Gaule?
Yikuthi umumo lo Gibbs esikiwo umumo obuhlungu kakhulu empilweni zabantu lempilweni zezizalwane zeZimbabwe. Ikakhulu xa sikhangela izandla zangaphandle zingenela kakhulu entweni zethu zelizwe lethu. Yazi kufana lo muntu Gibbs ongenela endabeni zomuzi wakho ebese kutshela ukuthi wena yenza uthi wena hlala solo umfazi wakho labantu bakho yiko kwenzakalayo. Ama-sanctions la esikhuluma ngawo Gibbs into eyaziwa ngumuntu wonke. Ikwi-SADC umangulufu ethena hayi asimeni ndawonye ama-sanctions la asuswe. Ukuthi kube kubetha umoya ngaphi la ngaphi mina kangikuboni, ngoba bonawo bantu kade kuthiwa ababemele ekuhambe khathesi abantu abalamala zokugada besiya lapha kumele kuhlanganwe khona lani nani abantu abagwanithi zokuhamba. Kodwa ama-sanctions vele abantu bakhala ngawo, abawafuni abantu ama-sanctions, ngoba ama-sanctions la they are hurting the ordinary Zimbabweans. Abantu abazikhambela imigoqo yabazibhekela abantu makhaza yibo basafiswa ngama-sanctions la, yibo bathwele nzima, yibo abahluphekayo. Xa kuthiwa atargeta the elite, atargeta abantu abathize abalesi abayibo ababusayo abasesikhundleni eziphezulu, akusikho ngoba umuntu onguyo othwelizima ama sanctions umuntu umuntu makhaza nje ozikhambela emgwaqweni ozivukela izidingela ukuziselela yena lemuli yakhe ethikho abantwana bakhe bahamba esikolo ngoba into ethi abantu bayiphilela ukuthi abantu bathole ukudla abantu bayenelisa ukuthi bathole nemisebenzi bathi okay yonke into ama sanctions ngala amisa yonke into xa sikhuluma ngabo zigera bonke bona bana asikhulumi ngokuthi ama sanctions atarget umuntu oyedwa kumboja ngama sanctions anginitha izimali singadola izimali nokuthi sinetjo njengohulumende yonke into eyenzakalayo gives hinges on ama sanctions
yeah kodwa kulokunye futhi okwenzakala eZimbabwe baba Gawule okunjengomhlabeleli sibili owaziwayo kuthiwa ngu-Ian Makiwa waziwa kuthiwa ngu-Platinum Prince so ujaha lo uthunjwe ngabantu bamtshaya bamkwamula wavuza igazi emakhaleni wavuza igazi endlebeni ngento ezinjalo nanko siyakubona kuzobuya ke sabona labantu abanye abatshaywa abakwi-civil society kwabuya bonke ke odzamara kwazi ukuthi bangaphi khonokho ke imelika ithi yikho ngani kuyahlupha ukuthi abantu babhambabulwa nje kusale calaceleni kungela lutho olwenziwayo
ilamanga iMerika keeps wena njengawe thina sikhuluma sisabi ngithi ngisithi kuwe keeps ilamanga iMerika yayingaphi ngesikhathi kukura undibulala abantu abalinganiswa kwathiwa inano labo kwathiwa yi-20,000 nxa ekhuluma ngomuntu oyedwa kumbe ababili abafakathesi shame to iAmerika yakhona iAmerika yakhona kusho ukuthi yi-Amerika egangileyo ikuyatshengisa ukuthi baleento zabo abazijongileyo abantu laba gibsingutshele babuhlungu ngendlela bathathe abanye babo bathathelwa ngayo umhlabathi babuhlungu kona bana baloku bebuhlungu baloku beqhuba i-agenda naleyana ukuthi baqatshile batshaya beqatshile gibs ngitshele mina angivumi ngitshele ukuthi ngikutshele ukuthi angivumi ukuthi wena ungathi wena ngesikhathi lesana unkomo ebaleka esiyacashwa ngaleso bengamprotekthi bengammenzini unkomo ebika lokuthi umumo lo umubi besithi ku-right begadisa umgaba inqola yamabhiza ngabantu ababi labo balamanga abakho ngokulungisa abalungisi bafuna ukuthi usibusa bafuna ukuthi besicolonize okwesibili yikho sasa sikuvume khonoko
yes siyakuzwa kakhulu baba Gawule so he's saying you know the Americans are colonizers and they looked aside when Gugurahund was massacring people. So why are they making so much noise? And he believes they will not actually remove the sanctions because they want to control Zimbabwe.
Wow. Mm-hmm. Anyway, let's hear the view of a caller. We have a caller online. Hello, Mkoma Tinashe. Hello? Hello, Tinashe. Simbarashe, hello? Mkoma Simbarashe Muripoiri.
Mm-hmm.
I think you have a
Yeah, kulomunye osecingweni kona bothi sizwe ukuthi silobane. Eh mfowethu kunjani? Silobane ecingweni sabona. Eh utonga uhlongwa hlongwane kunjani?
I think there is a problem with our line. Azana
lenkinga sibili ye.
Let me go to Mr. Jokora. Va Jokora, muri kunzwa zviri kutaurwa nava Gawule veZANU PF tipewo pfungwa dzei.
Ndangali kutoseka zvangu pavanga vachitaura vanotaura kuti dzimwe nyika dzisapindire vana vezimbabwe vachipondwa vachiurayiwa mazuva ose handi dzimwe nyika ngadziregedze kupindira kuinga one sadak iri kupindira yakarerekera kuna vamunangagwa ivo vana america nedzimwe nyika vanoregerere kupindira iyo zimbabwe iye munangagwa nevanhu vake vachiita basa rekuponda vanhu asingagone izvozvo kuti dzimwe nyika dzione neighbor muvakidzani aone pamba pachipiswa mazuva ose vanhu vachiurayiwa mazuva ose vanhu vachirohwa mazuva ose osiya zvakadaro izvozvi so tiri kutaura nemazimari ari kushandiswa nezanu PF panyaya yavo yecommand agriculture makanzwa vabiti vachitaura imimi kuti kune kambani inonzi FSG yakasaikisa mari inosvika 600 million makunun'une mari anokwanisa kuiswa muzvipatara kune imwe futi inonzi fertilizer seed and grain kwakashayikwa about 400 million yatoo 1 billion iyoyo isiri kuzikanwa kunzi yakashandiswa tii zvino kana vanhu vaakuuya vachitaura kuti udzai vanhu kuti mari iyi muri kuishandisa tii nokuti hamusi kuisa mushonga muzvipatara hamusi kuisa tii marodzi ari kuita kunge makomba mari iyoyi ndo inofanira kunge ichishandiswa izvozvo saka izvozvo zvinhu zviri kuitika izvi ndo zvinoita kuti masanctions auye nekuti vanhu vezimbabwe maleaders ezimbabwe ari kuita zvaanoda ari kushandisa mari yezimbabwe zvaisingafanira kunge ichishandiswa vobvapo voponda vanhu vorova vanhu
vada kuti zvese izvo zvisiwe zvakadaro hazvingagoni kusvika Zimbabwe namunangagwa vagona kugara nevamwe zvakanaka atinoti mahuman rights varespekta mahuman rights evamwe then ana America nedzimwe nyika vanorega kupindira.
Motora, the same thing in English. What's your view from what Mr. Gaule of ZANU-PF was saying?
What he's saying other countries should not be getting involved in what is going on in Zimbabwe. But we see on the other hand, Zimbabwe also goes to other countries like China, Russia, and these other countries to try and solicit for support. So why can't the people of Zimbabwe and why can't other countries that are seeing the atrocities that are being committed by ZANU-PF in broad daylight, the 18 people that were killed in January, the 6 people that were killed on August 1. I heard him saying, we are afar one. 18 people is not one people. 6 people is not one people. And the other countries also intervene so that this doesn't continue to happen. Because if countries don't intervene, it means 18 more people are going to be killed the other time. 6 more people will be killed. So we don't want to go there. So other countries have to come in and try to help the people of Zimbabwe. We are also looking at the issue of corruption, which is what we know is causing the sanctions and the suffering of the Zimbabwean people. 600 million just disappeared. They don't know. We had Honorable Piti, our vice president, talking about that 600 million. They can't account for it. 400 million also disappeared through the command agriculture. And it's even more than that. Total amount of money that has not been accounted for by command agriculture is coming to $3 billion.
Mm-hmm.
So all those things, they have to be dealt with.
Thank you so much. Please stay on the line. I understand we have two callers that are waiting, so we're going to take them quickly before we go to Mr. Gaule.
Yes.
Zimbabwe. Abantu singakhuluma ngendlela ezihlukeneyo. Umbangela wezijeziso lezi, izijeziso lezi zayenziwa ibandla eliphethe umbuso njengamanje. Ayikho into enye singayigxeka or sigxeka amazwe aphandle or sithini. Because abantu they have to understand ukuthi from the beginning, ilizwe abantu abamnyama beqala ukulwela inkululeko yeZimbabwe. That time, Robert Mugabe, he was a teacher. You understand? And Joshua Nkomo, wife Russia, Siyalula, Inkululeko yaseZimbabwe. The time Joshua Nkomo, outside, abelungu bakhulumisana nomgali bathi wena sizokuvalela khona lapha eZimbabwe senze ngoba basebedlale eyabo irole ukuthi yena angaphumeli outside kwenzela ukuthi babeyenze ngani bamvalele bengahambalelanga leyenzela ukuthi umle phuma ngoba yebatshela ukuthi uma ngiphuma mina ngizavusa umhlaba ngeke ngithathele umhlaba uzoba ngowena uthe ephuma namandla bamnikeza umbuso kanaphothe emapulazini abantu bahlala bengaphasi kombuso nalowo amapulazi benganawo
njengaifoni yakho sikiliza mnumzana ifoni yakho sikiliza ngamafitshani kumele kwenziweni.
Mina ngibona ngathi khona lokhu ukuthi bathi bona amazwe ayiphetheya akhipha ama-sanctions kodwa into emangalisayo ukuthi ama-sanctions phela afakwanga kuZimbabwe as a whole. Ama-sanctions afakwe ku-certain individuals abaku-government abayibo aba-involved ezintweni ezenze ilizwe laseZimbabwe laze lawa namhlanje lasiya kulesi simeli kuso. That's why sithi thina as long kusathethe iZimbabwe sanctions must stay there. We want to ZANU-PF out of power until kuze kuphuma ama-sanctions. Ama-sanctions azophuma ephuma ngoba ungene umbuso omutsha. Ama-sanctions ephuma manje kusaphethe izana. We're going to be in the same route again.
Thank you very much.
Because these people, they are so corrupt.
Thank you.
I want to say that.
Yeah.
They are so corrupt. They have been corrupt long time back. We want a new leadership with a new direction. for the people of Zimbabwe, not a same party like ZANU-PF.
Ingo bisa chaka ora chete pamusha kana nunzi auchadziwani pamusha. Nyaya iri kuitika apa ndeye kuti vamunangagwa vari kungochema vachingoti yeye masanction masanction. Nyaya iripo haite masanction, ende kubvisa masanction hakuzi kuswera vachiita ruzha mumastreets kuita ruzha mumastadium. Asi kuti nyaya iripo ngavagadzirise zvinhu zvakakonzeresa kuti nyika itemerwe masanctions. Ipapo pakangodaro masanctions anobva ave nyore kubvisa. Ende masanctions acho haana kutemerwa nyika yose, akatemerwa maindividuals. Saka chinondishamisa ndechekuti zvakafanana nemurume anorohwa kubhawa uko, arohwa kubhawa anosvika kumba, osvika kumba uko achichema kutaura kuti ya uya kuno kuone zvandokuita kuno. Asi kubhawa kwacho warohwa ukamhanya. Iye Mnangagwa anga ariko ikoko kuAmerica ikoko kumusangano wako, haana kumbo, hapana chakabuda pamusoro pemasanctions. Auya kuno kuZimbabwe kunoku ndokozoti nyaudza achiti kwanzi ngati demonstratei kuti America izvione kuti hatisi kuda masanctions. Hazvishandi zvinhu zvakaita saizvozvozvo. Iye ngaagadzirise, ngaareforme nyaya iri kukonzeresa kuti masanctions arambe achitemerwa nyika, vakuru veZimbabwe, kubva kunyaya dzemaelection chaidzo kuti sei nyika ichingoramba ichingoni masanction masanction. Haisi nyaya yekungoramba ichingotemerwa masanction, asi inyaya yekukoniwa kutonga. Apa vakuda kuhwanda nemunhu wekuti masanction. Asi nyaya iripo ndeye kuti iye Mnangagwa pache zvake akonewa kutungamira nyika. Ini ndaida kuti ngaambobva masanction iwo aramba aripo, iye asuduruke nehurumende yake ZANU-PF, tomboisawo vachamisa kana umwe leader asiri iye, toona kuti masanctions aripo akatevedzera zvinodiwa. Hatifambiri mberi here, nokuti tiri kuona pa-2008 pakaitika hurumende yemubatanidzwa payaa, still masanctions aivavo, but ndopakazoitodolafotu kureva kuti masanctions haana kunyaa ha small effective. Asi ivo pavakanyaya kurasika, pavakabvisa US dollar vachiti US dollar harishandi, vobvisa mari vachiisa mazuga, ndopavari kuondonga nyika ipapo. Kureva kuti Mnangagwa problem yaainayo ndeyekuti haasi kuda kupiwa maideas nevanhu vane njere, asi kuti ane full of I know. Ndo dambudziko riripo rokuti utongi hwake ndehwangu chete, hapana umwe munhu anofanira kunipawo maideas. Ndo zvatinoona izvi. Saka masanction aya hakwanisi kubviswa chete nekuti vaita ruzha, asi kuti vagadzirisa here, vatevedzera here zvido zvevanhu.
Mahumani
rights ari kuchengetedzwa here munyika?
Tinokutendai imukoma simba rashe nhasi, pana pari kupisa, regai tipewo vamwe chance. Muve nezuva rakanaka. But I hear Mr. Gaula is burning to respond, so please go ahead. Mr. Gaula, I think you wanted to respond to Tawanda Jokora and also to the caller.
Yes, ndiri kumunzwa achitaura ari kutaura zvake zvebato ravo MDC. Ndizvo achitaura kuti Mnangagwa ngaabve kupinde chamisa. Ndaanisunga kuti ari kutaura nenyaya yemasanctions. Iye ari kupromota agenda yepati yavo yeregime change. Tiri kutaura nyaya yemasanctions. Masanctions aripo. Uyo Muchinda uyo atada kutaura uyawe amboti iye nyaya yekuti vanhu vakafa vakafa vaviri kwokuti vangani, hai hazvinei izvozvo. Watoti kuti haasi kubata nyaya yegukuraundi, sei ichitiza nyaya yegukuraundi, sei vechitiza vanhu vese avari kutiza nyaya yegukuraundi, sei vechitaura ivo maMDC yayo ari kutiza nyaya yekugiraundi, sei vasingataure nenyaya yekugiraundi kuti vanhu vakafa kunoku, thousands of people died, maautorities akakomitwa nekugiraundi. Mugabe was the leader and Mugabe wacho anda batana nevarungu veko America vacho ivavo vana queen vacho vechimukudza ngoro yamabhiza echimutambira ikoko zvakanaka chita shata nhasi kwapa munhu 1 kwapa vanhu 2 kwapa vanhu 7 then America ne Britain yomhanya nazvo unongoona kuti vanhu vacho vari chinangwa chinangwa chavo vane zvimwe vari kuwanda wanda but they cannot hide behind their fingers. This is exactly what is happening. And we are not going to allow this to happen in our country. Because these people have a regime change agenda. This is what, if you cannot see it here happening in Zimbabwe, you can see it happening in other countries as well.
But Mr. Kaule, the thing here is, we know that the opposition is there to change a government. And that is exactly what it means when you say Sampo has got a regime change agenda. You cannot be in the opposition if you don't want the seat of power. So maybe that's what they are doing. And to fight for power, you need to do some of those things. But nganga kubuza nje ngesindebele ukuthi baba Gaule wena ngombono wakho kuyiwa phambili pho kumele kwenzweni ngombono wakho sibe
kunjalo Gibbs. But then I regime change agenda even nganga abantu of opposition they must and ride ekushuphekeni kwabantu ukuthi abantu kabahlala badlintwala ukuze bayenze umvukela. Aso people sithe zingcolilele lezo abantu abakhululeke bathola izinto zonke bese bekuhamba besiyavota bevotela into abayifunayo kodwa besuthi bezile bengahawuli njengakhona kokwenzakalayo yinto esikufunayo ayibona ukuthi abantu ubafake ekhoneni lakho ukuthi badle isikuba ukwenzela ukuthi end of the day abantu bahlamuke bathi uhulumende lowo mubi kuyini eliphosela izipanela ukuthi into zonke zibotshwe izikhumba zihome zitikere yikho abakufunayo laba abantu. Abantu bengayenza njalo sokulula ukuthi abantu bazonde. Abantu bengazonda bayenza loba yini into abangayenza.
Siyakuzwa kakhulu abantu
lokho abakufunayo.
Siyakuzwa kakhulu bamba khona lapho sithatha ubaba uThembu Moyo. Baba Moyo, ungawutshona njani Themba? Themba Moyo, uyangizwa mfowethu?
Mhm.
Yeah, ngiyakuzwa kakhulu uThembu lapho. Yeah, uyaphila?
Yebo, ngiyaphila baba.
Ye kumele kwenzweni ke baba Moyo kuyiwa phambili lapha ngezijezo zenotho lezi kumele kubanjwe njani khonoko?
Ayisongonazelelayo ikuthi uyazi iqiniso lona elikhona elizweni lakithi laseZimbabwe ikuthi ibandla vele elibusayo lilonqengezelo izijeziso zenotho lezo kuzize zibe khona izijeziso zenotho vele kwakuvele kuhambe njani kuze kwele zijeziso zenotho. So esingakho thina sicela ukuthi izijeziso zenotho lezo ezayithiswa labo abaphatha intambo be-government yeZimbabwe zibe khona beqale belungisise udaba lwabo lokutshontsha ngaphakathi yibo babulala ilizwe kathese besithi ilizwe libulewe izijeziso zenotho. Ilizwe alibulawa izijeziso zenotho bathe befakele izijeziso zenotho baqala ke ukutshontsha imali yelizwe. So now kathese sibesalela amasanshini akhutshwe bona bevele betshontsha abaqale belungise ngaphakathi endlini yethu abayilungise kuqala ukutshontsha kwabo kuqala.
Hayi siyakuzwa kakhulu ungathina kusasa Moyo baba babhayi
rigeititore mumwe kola hallo kola makadiko
tinofara muri sei?
Aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi?
Murutana mfundisi Moyo ku South Africa.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Ya, pfungwa dzangu dziri pakuti chekutanga panhau yandiri mukati menyika ye Zimbabwe. Zvaifana kuti zviitwe chekutanga vanhu vasati vagurudza bere kuti masangani abviswe. Vaifana kutanga kuti anouya nekutaurirana panhu zvinodiwa mukati menyika. Kana vachinge vabvumirana zvakafana izvozvo, vozodini? Vozoridza hwisiri nokuti hazvibatsiri kuchemera kuti refuri ndowati lisa vaifanira ripa penalty imi pachenyu muchitadza kuzvimwisira bhora kureva kuti chepatochito mukati menyika yeZimbabwe vanofanira kuti pachavo utungamiri hwose hwezanup f neutungamiri wezvematongero enyika vari mukati menyika vataurirane vayanane kana vachinge vatanga vawirirana maproblem ose ari mukati menyika vozodini vozozama kuchemera kuti zvizvibvise asi kana pasina kudero handioni iri nhau ingava nhau yakanaka chere masanction akabviswa zvavo kuti nhasi abvisiwa problemu ingori problemu haigari hapasi pane nhau saka kuona kwangu ndiko kuti muZimbabwe chinhu chekutanga ngavagone kubatana pachavo votaurirana vatungamiriri madzishe masadunhu vanamati vose nevano vezimbabwe kana vachinge vadero vozotiona kuti vodii nokuti hazvibatsiri chinhu kutanga kukwira kumusoro pasi pasi pasiri neminzwa ngatitange kugadzirisa minzwa iri munzira kachika tagadzirisa minzwa iri munzira tozoona zvimwe zvokuita nokuti izvozvo hazvibatsiri kutanga nekumberi nokuti rimwe dii zingava zvinhu zvakanaka asi dambudziko haringagoni kuti ringatambirwa nokuti tingagona kuti vanhu vacheme sezvakaitwa vhiki pamugove vanhu vache vakadanidzira kupinda kusara friday vanhu vakadanidzira kusaivaona kusouth africa kuno but chinhu chakafanana ichocho hazvigoni kuzvifambe zvakanaka uye futizve ndiri kunzwa vakawanda kana baba vagaule vanoti problemu yakadanwa nemdc kuona kwangu handingati pove yakadanwa nemdc matambudziko ari mukati menyika yezimbabwe anoonekwa anonge achingoitika mukati menyika saka mapurobhe akafananawo kana ivo pachavo vakagona kutaurirana vakaonesana nokuti hazvigoni kuti mutange kuda kundonaka kumberi kusure kuno kuriwa mumachema saka ngavagone kubatana votaurirana vowirirana vava nechisungo chimwe chete kana vakava nechisungo chimwe chete zvinhu zvakafamba zvakanaka hazvititi zvakanaka kutiti masankisheni akakonzerwa ndivana nhingi masankisheni akakonzerwa ndivana nhingi iyo nawese haisazi nguva yekutsvaga muroi kuti muroi ndiani akakonzera boi tinoziva kuti chinorowa nyika chii nyika haisi kunzi masankisheni chaaka akabviswa kana pasina kugadzikana hapana chinhu chinganaka kana zvakafanira kuti mvura yakasanaye munhu akarima munda wose hapana chinokuriwa saka kufanira masankisheni akabviswa mukati menyika yezimbabwe kana mukati menyika yezimbabwe usina kubatana zvakanaka hamuvi nekufamba kwakanaka utinhasi unono corruption mukati menyika yedu yakawandisa tikatarisa munzira kumabhodha kumapassport icorruption chete chete iri kuitika iyoyo saka zvimwe zvimwe zvoda kuti mukati meutungamiri hwenyika yose vatange vatarisa ipapo vatumbure minzwa pauri haikuti kutanga tati ndakabayiwa nanhingi ndakabayiwa neamerica ndakabayiwa neuk necanada ndizvo vakabayiwa but ivo pachavo ngavatange vagadzirisana mukati menyika togona kuenda mberi nezvizhinji nokuti zveshe kwatingagona kumhanya friday vanhu vakamhanya friday iri kuuya maticha daitoo zvakafanana izvo asi kanyaya kosha zimbabwe noutungamiri hwose ngavambosiya kukwengana vataurirana vagadzirise mutemo inodiwa munyika yakanaka hai kuti zvimwe vanhu vamire nesaidi one kuti ngatifambe nenzira nesaidi rimwe chete kana zvingakakura divini rimwe chete tiraka rinobheuka harigagoni kuva nebhalanci ngapfa nebhalanci kuri zvive zvifamba zvakanaka bodi mukati menyika iri munongoda kuti vanhu vave nebhalanci bhalanci yakavapo nzira inofamba zvakanaka saka tingagona kuchema kuti ngavabviswa timada timadi toridza mhere savanhu vanochema kuti kuberefuwadinyima penalty even pachenyu kumwisa kwenyu togona kutomwisa pachenyu hamugoni kumwisa pachenyu havagoni kumwisa penalty haibatsiri kana pasina penalty ngasachemera penalty ngati tigone kuzvimwisira nyika yedu ngatigone kuzvivakira nyika yedu
aiwaakira nyika yedu yedunafundisi nokutendai chaizvo haiwa nemashoko enyu amataurai tiri kutendai vadzokora muri kunzwa zviri kutaurwa nevari kufona ava tipewo pfungwa dzenyu.
Yes, I want to take a second to educate Ms. Gaule on the issue of Gukura Hundi. As MDC, our position has been very clear. We condemn what happened during Gukura Hundi. We'll continue to condemn it. To us, there's no difference between Emmerson Mnangagwa and Robert Mugabe. It's ZANU-PF. We are fighting against ZANU-PF. Taka apana taka siyana pakatipa Mnangagwa na Mnamugabe. In fact, if he knows his history, he will know that Mnangagwa was the architect. He was the mastermind of Gukura Hundi. Because that time he was Minister of State Security. He provided the intelligence, he provided the propaganda and everything, and all the lies that caused the Gukura Hundi to happen, they came from Mnangagwa's office. So we are not and will never exonerate any one member of ZANU-PF. So we continue to condemn that. The reason why we have sanctions is because of human rights abuses. Gukura Hundi is also a human rights abuse. People were being abused. People were killed. So we are still against that. And then we go back to the issue of sanctions. They say America has imposed sanctions on the Zimbabwean people. He has imposed sanctions on certain individuals. If you look at the report that came out last week, America is still the most country that is providing aid and financial assistance to Zimbabwe to the tune of $3 billion. All that money is getting into Zimbabwe, and it's coming from America. And if America had real sanctions against the Zimbabwean people, would they have allowed Zimbabweans or and the Zimbabwean government to use the U.S. dollar? That's huge. That's big.
if they didn't want to help the Zimbabwean people, they would have said, don't use our U.S. dollar. Mm-hmm. But they've been using it. So where are the sanctions that he's talking about? The sanctions are targeted, and they are not affecting Zimbabweans per se. They are affecting those certain individuals. And ZANU-PF knows exactly what they have to do for those sanctions to be removed. They should start respecting people's human rights. They should respect the rule of law, and they should also open up the media world, the airwaves. We want to see President Chamisa talking on ZBC and then on ZTV as much as Emmerson Mnangagwa does. Mm-hmm. ZBC, you know, Badarwanivan, I see Mnangagwa, I see ZANU-PF. Why is he not doing that? Those are the simple things that he has to do. You know, institute electoral reform, political reform, and economic reform. Those are the things that he has to do for the sanctions to go away. And they will go away in a day if they do that.
Tombo kubata imrumu ipapo wajo, kora tishadzoka kwa murirege, itimbo tora makola za loom, koma Simba. Hello, Tiri Wadi. Mkoma Atinashi, sorry. Tokumbira o, tukusora ni muri kupi mkoma Atinashi.
Marare kutenwa.
Aiwa, paka nakatipe ufungwa dzenyu. Makaenda iri kumachi.
Ndina mbuenda kumachi na. Tinga hende kumachi iresi kumaveza kubatu kwa kumeseza ugotu kwa natuwezo.
Mm-hmm.
Uda kutishandisa.
Mm-hmm. Saka tipe ufungwa dzenyu.
Ata nita nukushandisa kwa.
Aiwa, paka nakatipe ufungwa dzenyu. Munoona senya iyo yi yezirangu isu.
Nye zirangu andifungo kuti iri kuaffecta ma ordinary citizens.
Mm-hmm.
Nye kuti watunga miri yedu vari kutadza kutomba pachezo avo. Vari kutadza kuita zvinodiwa kuti nyika iendere mberi. They should stop abductions.
Mm-hmm.
They should stop rigging elections. They should stop killing people for no apparent reason, you know. How can they say Tendai Biti and Nelson Chamisa and wakano share the sanctions? Iwo vacho wakaisa sanctions, vari kuti takaisa sanctions nekuda kwezvakati nezvakati nezvakati nezvakati.
Mhm.
Tingati here tiri mumusha isusu. Tongomuka mangwana ona munda makarimwa. Anditika, utanga kuakiza ama yako kuti no ndi warima munda. After that next do anoyo kutoro no ndinda karima munda wangu yo franga kuti no ausiri wakarima munda wangu wakarimwa na ningina ningi. How can they say Tendai Biti na Nelson Chamisa ndi wakanokola masanction as make sense varida kuti bata kumeso se vana veZimbabwe zvino vana veZimbabwe iko zvino izvi tiri kuona chakonzeresa kuti upfumi hwenyika huende kumawere corruption.
Mm-hmm. Aiwa,
corruption on a daily basis. If you go to my passport, my government institution,
who knows what it is.
Badala mari yako ina TGS au badala kwa mari ya kura passport yako ibude ipapo ipapo iko mungu atinyika tariba.
Ai what nokutenda imkoma muve nezuva rakanaka chaizvo kwamuri ikoko kutinhold. Mm-hmm. I was regretful. Vagaule, if you can come in and just comment on what Mr. Jokora said before we took our caller. Mr. Gaule.
Hello.
Yes, you can go ahead and comment on what Mr. Jokora said before we took the caller.
Okay. Yes. Yeah. Let me go back again to the issue of Gugu Rahundi. Mm-hmm. I'm happy he has come out in the open to say really what happened during that time was bad. But then it's good that the government of America and Britain and some of these Western countries, they didn't punish the Zimbabwean government for what they did, especially for butchering people in Matabeleland region. And this is exactly what that is the government of Robert Mugabe. But by that time, Mugabe was their friend. one of their friends, one was their ally. And it, I remember at one time when Mugabe visited Britain, he was driven around with the Queen, was sent with the Queen, and it really, I don't know what they getting this other one. I've forgotten the title of this other, I've forgotten. But when Nkomo escaped, and when they wanted to kill him, mm-hmm. he escaped to Britain, and there he lived there as a refugee. And then you know, it pains me a lot that those people, they, by that time, they didn't see, they didn't even punish the Zimbabwean government. They should have started from that time. Mm-hmm. If they talk of women's rights, it's already late now. And we are realizing these people have an agenda. This, and you are not going to forgive these whites for what they are doing. Their interest, I can see, is the land. Is our land. They're interested in our land. They're not happy with the land distribution that was done by the government. This is exactly what these people are not happy about. And they are hiding behind their finger. And let me also say this to this brother of mine, that my brother, functions are there. They are hurting the ordinary Zimbabwean. The ordinary Zimbabwean in the street. Mm-hmm. The ordinary man is suffering because of the sanctions.
Okay, Mr. Gaule, maybe let's just take a caller, and then we have PJ who's just joined me here, so he should be speaking to you shortly. Gibbs has just stepped out for a while. Hello, Mr. Oswell.
Chiriwali, andaweza kukomenta angu pamsoro pa mkomo wangu wa Gaule hawa.
Itaureishi.
Wakuta, masangsenza hari iku wantitika.
Mm-hmm.
But, masangsenza wakuta wanezwa wae. Vambu ungurore ya kutu masangsenza akunze wanei, akakunze wanei, antiti. Mm-hmm. Awasida kunyazo kudiga intu kuhona kutu wakabuta akakunze wanei zi masangsenza isu. Baka nyazo ungurore ya kutu masangsenza akunze wanei, akakunze wanei, ende futu kutu masangsenza ya biskwae. Zizi nyofana utanga zaitwa. Mm-hmm. Awasu zinya zukita ura hizu zizi. Vani waka wanda kire wa wakafa, waku ura hewa, ditika, ni government yawe ya zanu PFE. Anditi. But awasu da kuzita ura hizu zizi.
Mm-hmm.
Vani wopo, mbe na wachiti, waku ura hewa, wanda wangu wa adapto, wachiti kwa si. Hizu zizi awasu zwona. Saka vani wa zanu PFE kawa, vani dangu kuita zwema interest awo, iwo, di mashanzo nja kabizwa, anditika.
Mm-hmm.
Iwo, ya wachibuta. The majority of people suffer. Inika ipi mimi ya muno nzuonzi inika. Hakuna magetu. Inika mimi ya wene mapasport. Hakuna yuzui mvura. Hakuna wana kufane makorea. Inye kuti mis government angiti. Taya kuna yangari company. Zimbabwe yangari company. Yaka varu da. Hakuna company numbo. Inika inumbo rano. Inumbo rano magu ito. Ayu watu nukutenda
imkoma. Mm-hmm. Thank you so much. Mukoma pana panasipari kupisa. Saka tichato timbo kukata ibija na toku bata isha isho munguwa ino tevira. PJ, I think you also have a caller.
Pagana.
Mm-hmm. Okay, bye-bye. I'm just...
Siya wamugela kushelo mlalas.
Yee, mama ninja.
Anya pila wena njani.
Nya pila, msikumbuzo mlala. Kupale yiru butuwa mkiwela.
Haritama. Yiru
mkochi.
Uzema ile gili.
Wachie la mina. Apatwa ni sanctions.
Ewe, yaguti. Nila nili mkulu mwela kwa namuza mkuta. Lapa, yaguti. Maukuluma umundu. Zakuli, especially. Ama indo dalese Amerika lewe. Kulimeli vanda le MDC. Bakulimeli harare la banda bakulimeli Zimbabwe. Mina ngizokhuluma nje ngomuntu ovele esikhala ngeni endaweni ukuthi kusemathebeleleni.
Yeah.
Lokho abakhuluma la madoda lawo uyezwa nje ukuthi umuntu uma ehlele emathebeleleni we just provoking abantu besemathebeleleni because kuncane lokho abakhulumayo. Ngoba ama-sanctions akhulunywa uma abantu belwa kulanyulwa abantu abalwayo babili. Ama-sanctions they don't affect abantu abarara. Ukuthupheka abantu bakithi umuntu ngale phansi esikhala ngene omakhulela ongakaze kufike khona umuntu ukuthiwa umkokheli yabantu angazi noma loo ndoda se okhulume ulimi lwelo elwakithi uyangizwa na but ngizama ukuthi abantu ma belwa bebabili kulamula umuntu yedwa so ama-sanctions lawa alethwe yi-ZANU-PF ne-MDC So ukuthi izwe lakithi liye phambili kumele iZANPF neMDC bazinuka amakhwapha bahlale phansi bakhulume bekhuluma besezweni laseZimbabwe. Kuhlupheka abantu baseZimbabwe, kuhluphekiswa abantu baseZimbabwe. Ma kufa abantu seHarare kukhala bonke abantu. But ma ungananzeleli ukuthi abantu kithi nesikakhulu esikhalangeni unini safa from 1980 kubangwa khona ukuthi asivazumelani nombuso weHarare. Namhlanje sekungathiwa into le makufa abantu abayi-6 sekumele izwe lakithi lonke lithe ngoba kufa abantu abayi-6. Mina ngivumelani nakho lokho ngithi no. Akube akulingane bantu bakithi ama-sanctions makakhitshwe. Makukhishwa ama-sanctions lawo ahlupha izwe lonke bese kuba nento okuthiwa i-devolution of power. Sihlonitshwe nathi sizimele. Inkokheli zakithi mazikhulunywa zikhuluma zizwakale. Kodwa manje MDC le ibonakala ichaya abantu ephepheleleni. Azange ayikhulumele umuntu ose azange atoyitoyi America ukuthi why uchamisa nabantu bakhe bechaba uThokozani Kofi. You see? So yonke le nto abayikhuluma ayikho, akuphela ama-sanctions. Ngiyabonga.
Hayi, kulungile. Siyabonga Sikhumbuzo.
Yeah.
Yeah. Mr. Mlalazi was saying these sanctions, I don't know which type of sanctions, but there are different type of sanctions that he was talking about, I would say. Mm-hmm. He says the sanctions are much more targeted at Matabeleland, and how he comes to that conclusion, I'm not very sure. But he says they are more targeted to the, because they are the people that are suffering much more than anybody else.
Mm-hmm.
And so it's now there's an outcry because there are so a few individuals or few people that have been killed in Harare or in Mashonaland that the whole country and the whole world is now having an outcry. But so many people have been killed in Matabeleland.
Mm-hmm.
That was his point.
Mm.
I saw that the time was up, so I couldn't pursue that conversation because it was going to be very long.
Yes. I mean, you know, he's entitled to his opinion.
To his opinion, yes.
I think, you know.
I'll let my brother Kaule respond to that. Ubulale lancho Kaule. Hello.
Yes.
Inkulumo yakhe leyo uthi yena abantu bakithi ngale ngasemhlubulweni wangezansi yelizwe yibo abakhanywe kakhulu ngama-sanctions lawo. Kukhanya ama-sanctions angikhona esiwakhulumayo khathi esikuhlelo la akhulumayo akhanye chiyeni. Kodwa-ke ayenza ukuthi sithi ama-sanctions lawa nxa lisithi ngawakhitshwe, engike ngakuzwa ngezinye ingcweti zithi zona laloba ama-sections la engasuswa lamhlanje akuyi kusinceda kangako ngenxa yokuba eleZimbabwe lilezikwelete eziningi njalo ezinkulu elingasoze lafa lanelisa ukuthi lizibhadale ngesikhathi esingaba ngesifitshane kumbe ngeside, ngoba vele inhlupho esilazo vele ziningi ukwedlula just ama-sanctions. Silezikwelethi, sile nkohlakalo, asilokwephulwa kwelungelo loluntu. Yikho lina libona ngani nxa zingasuswa sibili kunganceda ngamafitshane umzuzu owodwa nje?
Ngamafitshane sibili kakhulu. Ngithanda ukutshayela ihlombe indoda le esanda kuqeda ukukhuluma le ndoda yakithi le. Ikhulume indaba ehlala ibalekelwa ngabantu ukuthi kwafa abantu abaningi ngapha ngale Mashonaland lithi sokufa abantu abangu-6 sokwenza umhlaba womhlaba wonke ama-Amerika beyokhithwa izolo kube bengaphi bona abantu yikwakutshoyo. Ike sengathi kokuba njalo ukuthi yena ama-sanctions achaye thina kakhulu ngapha liqiniso thina yithi sasisala la emuva ngesikhathi senzana kusenza into zombhuqabulani thina ama-Matabeleland region saba semuva. Ungakhangela into zonke zayenzeka ka-Mashonaland khona ngale thina ngapha sasingalaludo lakabe thi lokhu semuva simele siye siyenzele ukuthi semuva kakhulu imigwaqwa silayo lanilani kodwa ungakhambi i-Mashonaland kwa into zokuzenzakala e-Mashonaland ngapha i-Matabeleland kwakungalaludo.
Maybe Mr. Zokora, just come in and give us your roundup because time is not on our side.
Yes, I'm surprised that Mr. Kaule is still supporting ZANU-PF.
after he's speaking so bitterly about what happened in Matabeleland. Because Mnangagwa's hands are full of blood, and part of that blood is the people that he killed in Matabeleland.
Thank you so much, Mr. Jokora. Thank you so much. Time is not on our side. Thank you very much. I'm Marvelous Mplanganya, who are here in Washington, PJ.
I'm Praxedes Jeremiah. I'm Leo Gibbs-Dury.
Please join us again on tomorrow. Let's talk. Ngati kurkurei. Tiwone sana tiri papo. Bye-bye.